Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichivimba kuti mave nezuva rakanaka re Valentine's Day. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisira nhomba ye COVID-19 mangwana apo vanhu vashanu vakashaya nechirwere ichi nezuro. Vakawanda vobatana mukurangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai vakashaya makore matatu apfuura. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voonekwa vasina mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nedare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga ndiwo vachagashira nhomba yeCOVID-19 yakapuwa Zimbabwe neChina panhande rendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani. Nhomba iyi iri kutarisirwa kusvika nenguva dza3 mangwanani uye inonzi inosvika zuru mazana maviri ichinzi Sinopharm. Kunyangwe dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuti China haisi kunyatsobuda pachena nezvenhomba iyi, dzimwe nyika dzakaita seTurkey, Indonesia neBrazil dziri kuishandisa dzinoti iri kushanda nezvikamu 50 kusvika pamakumi mapfumbamwe nerimwe kubva muzana kana kuti 50% to 91%. Hurumende inotiwo vanoongorora nenyaya dzezvemishonga munyika veMedicines Control Authority of Zimbabwe vachaongororawo kuti mushonga uyu unoshanda here usati wabayiwa vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka.
Kuya kwenhomba munyika yeZimbabwe chinhu chinofanira kuti tichigamuchire nemufaro, nokuti kubaya kwenhomba zvimwe zvezvinhu zvatingakwanisa kushandisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Saka zvichireva izvo kuti kuya kwemishonga yenhomba iyi chinhu chakanaka. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vachibvunza kuti zvabva kuChina zvinorevechi, asi nhomba yabva kubva kuChina tinoziva kuti inhomba yakashandiswa kuChina inhomba yakushandiswa kune dzimwe nyika, saka inhomba yakanaka.
Kusei tine nhomba dzakawanda wanda apa Dr. Shrek?
Nhomba dzose dziri kushandiswa kana kuna na UK, kuna na Russia, kuna na South Africa dzakangosiyana siyana. Hakuna nhomba yati yawanikwa inoti iri kushanda zvose zvinhu. Nhomba idzi dzinongoenderana ne zvakasiyana siyana siyana. Saka nyika yedu yeZimbabwe nga inofanira kuwana nhomba dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Zvinova ndizvo zvavari kuronga. Ende kana tiri pameeting inga ichitaurwa nevakuru vekuministry vachitaura kuti vakagadzirira kuti vanoona nezvemushonga vachatanga vayatarisa iyo nhomba yekuti yakanaka here vozoidistributa kubva kuHarare kuenda kumaprovince kusvika kumadistrict nekumahealth centers.
Mungajekesa here kuti zvinofamba sei zvekumboongorora nhomba iyi?
Tine bazi rinoona nezvemishonga reZimbabwe. Mukatarisa kuti mishonga yese hatigadzire mishonga munyika yedu yeZimbabwe. Mishonga yese inobva kune dzimwe nyika. Zvichireva kuti mishonga kana yapinda munyika medu, pane bazi rinotarisa kuti mishonga yauya iyi ndiyo here mishonga iyi yatiri kuziva sematauro yakaitwa. Vanoitawo matest avo. Zvichireva izvo kuti iyoyi mishonga yenhomba painouya ichatariswa yozoendeswa kuma province kusvika kuma district nekuma health centers inenge yatariswa. Zvinoreza ndechekuti vanhu tisingazive zvinoitika munyika zuva nezuva. Vanhu vanokanganwa kuti zuva nezuva tiri kunwa mishonga iri kubva kune dzimwe nyika. Mishonga iyi haisi kungonzi yangosvika yangonzi yopfuurira. Kunotori nebazi nevakuru vakuru ma specialists vanotarisa izvozvo. Yes, tinokwanisa kuita zvinhu izvozvo kucheka kuti mishonga yakanaka here.
Asi kachiremba vamwe vanogona kuti ko hurumende haigone here kungoita chimbi chimbi yoregedza kuita zvinodiwa izvozvo, vanhu vangazoziva sei kuti nhomba yavari kubayiwa haizokonzera matambudziko.
Even Zimbabwe isingakwanisi kuita izvozvo, tine vakuru vezveutano vanonzi World Health Organization, tine vakuru veutano muAfrica vanonzi Africa CDC, vese vavo vanogona kutibatsira kana tichinge tisina zvekutarisisa kuti mishonga yedu yakanaka here. Saka rubatsiro ruripo, Zimbabwe yachena inogwanisa kuzviitawo. Saka kune rubatsiro rwupachena rwavanokwanisa kutora kana vachinge vachiruda. Asi chatinoziva ndechataudzwa chatikuriashoni chekuti vanoona nezvemishonga ndo vachatarisa mishonga iyi vozoibvumira kuti iende kunoshandiswa.
Zimbabwe ine nhoroondo here yakati tsvikiti yenyaya dzenhomba idzi, Dr. Chireka?
Tinofanira kuziva kuti nyika yedu yeZimbabwe, kunyange zvinhu zvakaoma sei, nyaya yekubayiwa kwenhomba chinhu chatinokwanisa kuita. Immunization chinhu muZimbabwe chatakwanisa kuita. Vanhu vazhinji tabayiwa nhomba, vanhu vazhinji takabayiwa zvegwirikwiti. Kunyange zvakaoma sei, panyaya yenhomba tinokwanisa kubaya vanhu nhomba. Zvichireva izvo kuti hapana chinhu chitsva chiri kuuya panhomba iyi iri kubayiwa yeCovid. Zvinhu zvedu zvakagara zvakangogadzirisika, zvinongoda kuposimbiswa, poiswa mari yakakwana, and then zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. So ndiri kutoti vanhu ngatitambire nyaya yenhomba iyi, nokuti chirwere ichi chiripo chicharamba chichingopinduka chichichinja. Asi ndinoona kuti kuchikunda kwacho chachikunda nenyaya yenhomba.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Brighton Chireka, vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchiderera, uye bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vashanu nechirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemasere, kana kuti 1398. Mazuva manomwe adarika, vanhu vafa nechirwere ichi vasvika makumi masere nevaviri, kana kuti 82, zvichienzaniswa nevanhu zana nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 123, vakashaya panguva imwe chete svondo rapera. Nezuro, vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 59, vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemashanu nezana nevanomwe, kana kuti 35,104. Vanhu zana nemakumi matatu, kana kuti 130, vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 30,089. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitatu nemazana matanhatu ane gumi nevanomwe, kana kuti 3,617. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe, kana kuti 3.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nemasere ane zana nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 98,187. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri, kana kuti 3.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chikoronavhairasi pasi rose wadarika zana remamiriyoni nemasere, kana kuti 108 million. Johns Hopkins University muAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemana, kana kuti 484,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru zvishanu, kana kuti 27.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu, kana kuti 2.3 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 60.9 million. Vanhu vakawanda munyika nemapato ezvematongerwe enyika vabatana nhasi mukurangarira vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai avo vakavawo mutungamiri wekutanga webato guru rinopikisa reMDC. Vatsvangirai vaimbovawo zvakare munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions. Vakashaya musi wa14 kukadzi kuSouth Africa nechirwere chegomarara uye vanga vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura vakamirira mhuri yekwatsvangirai munin'ina womushakabvu vamanase Tsvangirai vati
zuva ratiri kurangarira vatsvangirai iri izuva rekuti misodzi inenge ichibva mumwoyo. At the same time muchiona futi kuti murume uyu kunyange tikaramba tiine misodzi asi tiine zvemuono wokuti munhu uyu akakwanisa kuunza yatingati demokrasi kunyange isati yasvika pauzaru hwayo. Asi takadaro tiri kurangarira kuti mukuru akarwa kurwa kwakanaka akaita basa rakanaka. Unoziva tsumo yaigarotaura kuti vana vembwa havasvinuri musi umwe chete. Tinotenda kuti ivo ndo vakatanga kusvinuriswa ka Zimbabwe yese yakazvara kuti wowo. Asi ivo vasvinura kare vaoneswa. Unoziva Mwari kana achipa chipo anoinda munhu wani kuti achitungamirira vamwe nezvimwe zvakadaro zvinozoteverawo zvine zvichionekwa. Asi chandoda kuti ndikutaurirei ndechekuti izuva risingagoni kukanganwika nekuda kwekuti unoziva zvakafanana neChristmas. Vanhu havakanganwi Christmas, iyi Valentine. So Valentine yakabatana nerufu rwaatsvangirai. So semhuri tiri kurangarira mabasa, tiri kurangarira kurwa kwakanaka, tiri kurangarira vision yavo pamusoro pekuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa yaita zvirongwa zvakasiyana-siyana panhepfenyuro yayo ichirangarira vatsvangirai segamba rakarwira utongo hwejekerere. VaChamisa vaudzawo Studio 7 kuti vatsvangirai gamba munyaya dzekurwira utongo hwejekerere.
Nhasi izuva guru, zuva hombe rekurangarira gamba, gamba rerudo, gamba rusununguko, gamba regutsa ruzhinji, gamba rokubatanidza vanhu. Vakatisiyira MDC Alliance ndo vakasiya vati chiregerai kuita zvana T, zvana N, zvana B, zvana C, zvana ani. Chiitai kuti muchiregera kufamba ne MDC traitors asi mufambe ne MDC Alliance kureva kuti maakubatana, batanidzanai nevamwe, tambanudzai maoko, mushande mese nevazhinji nokuchaakudikwa ibasa rokuunganidza vanhu, duta vanhu, gutsa ruzhinji, the broad movement yokuti vanhu vawane shanduko muZimbabwe. Saka hai tinonzwa edu vamwe achichema takasiyirwa zvakati, takasiyirwa zvakati, muromo hauzarirwi nerwizi.
Vachitaura paurongo hwokurangarira vatsvangirai huhu, mutungamiri weMDC Tiva Douglas Monzora vatiwo bato ravo riri kutevedzera matsimba avatsvangirai ekubatanidza vana veZimbabwe.
Tiri kuti isu sevatungamiri tinofanira kugadzisa remangwana revana veZimbabwe kunyanya vana vechidiki. Taakuti vana vechidiki havasi vatungamiri vemangwana, vatungamiri vanhasi. Madzimai zvakare taakuda kuona vachiwanda munzvimbo dzeutungamiri. Imi woye vanhu veZimbabwe vatinotungamira ava havafunge politics mazuva ose. Mazuva ose vanofunga ramangwana revana vavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vakurudzirwa mapata akasiyana-siyana eMDC kuti abatane vachiti iyi ndiyo yeveshuviro yavatsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dare reSeneti nezuro rakaona vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva panyaya yavainge vachipomerwa yekupesvedzera mhirizhonga padare reparamende reCapitol Hill muWashington DC musi wa6 ndira. Mushure meku vota nengo ze Senate makumi mashanu nenomwe kana kuti 57 zakati va Trump vakapara mosva asi dzimwe makumi mana nenanhatu kana kuti 43 zikati havana mosva. Nengo dzose dzedare rema Democrats dzakavota kuti va Trump vainge vapara mosva uye dzakabatana nedzimwe nomwe dzema Republicans. Asi uwandu uhu hauna kukwana kuti va Trump vabatwe vaine mosva. Mumashoko kuvatori venhau mushure mekuvhota uku va Trump vakatenda nengo dzebato ravo rema Republicans dzakaita kuti vasabatwe nemhosva. Vakabva vavimbisa kuti vane urongwa hwekudzoka mune zvematongerwo enyika kuenderera mberi nebasa ravanoti vakatanga muna 2016 apo vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika. VaTrump vakashorawo bato remaDemocrats nekuda kuvabata nemhosva. Asi mutungamiri wenyika vaJoe Biden mashoko avo kuvatori venhau vakati mhosva yaipomerwa vaTrump inoburitsa pachena kukosha kwekutaura chokwadi uye kuti utongo hwejekerere hunogona kukanganiswa uye hunofanira kudzivirirwa zvakasimba. VaBiden vanoti zviri pachena kuti vaTrump vakakonzera mhirizhonga paCapitol Hill. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta, Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa mutemo paUniversity of Kent.
Aiwa kwete andinga tinda shamisika ni mabudiro aita nyaya yacho nekuti vanhu va Republican Party kwa va Trump vagara vanga vakangomira vachiti vanenge vachimira naye kunyange zvavo vachiziva kuti akakanganisa. Saka kuti ma results acho azobuda achinzi va regerwa au kuti vakliwa muchirungu hazvinyanye kushamisa aiwa budo.
Asi pane chatingadzidza here pamatongerwo aitwa nyaya iyi mudare reSenate uyewo panyaya yeimpeachment?
Chikuru panyaya iyi ndechekuti taona mafambiro anoita nyaya dzekuti nyange munhu wanga uri president kana wakakanganisa unomiswa padare iro bare dare reparamende wonzi upindure pane zvaukakanganisa. Ndinoona chiri chinhu chakanaka.
Sei muchiti izvi zvinhu zvakanaka, Dr. Magaisa?
Zvinoratidza kuti izvo hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Vanogona kuve vapunyuka zvavo vaTrump nekuti vanhu vazhinji maRepublican senators vamusapota. Asi zvaratidza izvo kuti kana munhu uchinge waita mhosva unototongwa, hazvinei kuti uri president, hazvinei kuti uri munhu mudiki.
Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain, vanga vari parunare kuBritain kwakare. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muri makumi mashanu kuBangkok, Thailand, nasi dzachata pamwe chete dzakatasva nzou pazuva reValentine's Day. Michato yakadai chave chigariro muNung Nuch Tropical Garden gore roga roga uye dzimwe nguva panochata mazana nemazana evanhu panguva imwe chete. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri eZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa, sezvo pasi rose riri kucherechedza zuva reValentine's Day, tatiti kupei hurukuro nemuimbi uyo akabva kuburitsa nziyo inonzi Suzana inotaura nezverudo. Nhasi muchirongwa tina Pablo Cartel.
But I saw you walking past me, I saw you walking past me, Susanna. You were looking so fresh to death. Yeah, man, I heard that it broke your heart last night.
Inga Suzana uyanetsa hanzi ndiwo andidhomora bureni, ndiwo andoda makuseni. Yes, happy Valentine's Day kwana Suzana vese aripo pasi rose.
You were looking so fresh to death. My baby Suzana, Suzana. Ndiwo andidhomora bureni, ndiwo andinoda makuseni. You the one I want to be.
Suzana, Suzana, Suzana. Eh, Pablo, ndi ino mkamchura mchurongwa.
Ah, chungu daru daru, urisego.
Aiwa, chunan, chunan. Jimmy kamawea pa chirongwa, tukuona ipa social media, mrukuneza, mrukuneza. Kambo kenyu Suzana, Suzana, Suzana. Ngatitange ino kuza, wache hiri tindiani Pablo Kato.
Pablo Kato, mkumana ni 17 years. Anita music genre known as Afropop, and Shirungo Tangan, and I'm also a rugby player in Dream Zika Team of Ice.
Saka, Uchirungo, which did I put out for social media, but Tanga name? Murugus, you know, machines, you are in the Urugu Chema Chema to pass Petro, but in lockdown, ah, Zinazu Famba Musha, you, I was, Zuko Famba.
Yeah. Chitanga is no longer Tinda Mwari, because if it wasn't for God, we wouldn't be where we are right now. You know, being able to do something that other artists can't do. So no longer Tinda Mwari, honestly. So support Tinda Mwana Kubawabiri Kwangu, because she no chikuru, she no neta. But I'm never going to Zimbabwe that I've been observing, because this had ended up in the more music. The guy Tangu and Chidamian with Zita, Chino Spirit was saying it was the end. I realized that Mwari, no, no, Ditemaina. Budira kwa kuku na usabudira kwa association foot. Ndaga ita kustudia, ndaga reportera, ndaga cautious ndaiti. Because as you know, Lloyd So is a very well known musician in Zimbabwe. Saka paku mixa ni kumasa kwa kata song yangu. Ininda ito fundu kwa umu studio imumu. Ya zina kwa nisa ita pa inindu kwa fundu kwa kuti njindina imumu. Ndaga fara kuti, akawa very open to me. Yaka nbatira, even if you listen to my music, Pero, ndiaga ito ma backing vocals ya song yangu.
Suzana, Suzana, Suzana. Tuesday was the repa msorope comeback.
Chokwadi chokwadi ndi chokuchoti Suzana atori Barisakaitika ndezo kuti Ndaka shika pa baba unumusi Ndaka gara baba miyame Pashangwari yangu ya uwe kati Anino za mtini msikana wanda imboda Patanga ane mkumani Vara amba na nasa Sawa ini nchinza shwa ita ura Ndaka banda tanga kuvisualize the situation ye Ndikati nini ndiri ni mvesu wangu Ndinga uja Suzana kutichi Ndaka banda tanga kunyora sonye From scratch, from scratch, from scratch, from scratch.
Ipaimacho utaka watele lupisika na wachita kunzwa mimanzi ya nyitu wanu kubata ifa.
Namba zangu za WhatsApp ni 0774-101-378. Uwezo ndi nwani kwa pa Instagram. Endo yangu inoti official Pablo Kato.zw. Nwani kwa shopa Facebook. Chakuzi kwa magomo. Music yangu ili pese. Nguwe tu Pablo Kato Suzana inu vayabu.
Aiwa, chakunzo wakanaka Pablo. Nguwe ndiwe ya jikanana. Chichipeta urukure edu. Trovero kaka freestyle.
I can just say, Kwese kwa ucha yenanja kutevera, chiri tu baby sambura tino yerera. Apana mungwe wandinga zomboda ni kutipepi pandruko na geli, dino merera. Chizi kana nye mwerera, swedera patuse swekerera. Ndiwewega wandinoda, amarisha baby uringoda. Yeah.
Aiwa mwere Zimbabwe, mabakunzo wakuna Pablo Kartel. Aiwa wangu, tino tenda zukuru nekupinda mjurongwa. Mwere Zimbabwe, tashika kumagume chirongwa chedu cha nasi. Tosangana zvakare pano pane penyuro ya Studio 7 nemusi wechipiri 8 to 9 p.m. pachirongwa che Live Talk, The Connection. Anokoneka ine mvaro, ndino wenyu Mike Hove, ndokusiya ine kamboka Pablo Kartel. Suzana
Ona chembere tino pururuza Damn niggas in the streets pano nyunguduka Danganda kata mwenda chosu nunguka Mai vangu vachafara vachapururuza Tete vangu vachafara vacha wumburuka Yemena Daddy broke your heart last night Daddy made you feel like a fool Daddy broke your heart last night But I saw you walking past me I saw
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondi
Makadini vatereri ndini Tanonoka Wande nasi tine mibvunzo inobva kuna Simba Mbofana tichaipindurirwa na Pastor Takudzwa Leo Mukumba ve Apostolic Faith Mission.
Makadini mukoma Wande ini ndine mibvunzo yandinoda kunzwisisa pamusoro pechinamato. Bhaibheri chairo ramwari shoko ramwari rinoti kudii pamusoro pekuroora vakadzi vaviri zvichikwira zvinotenderwa here kana kuti hazvitenderwi.
Pastor Mukumba
ndichapindura nebhuku ra First Corinthians chapter 7 ndipauro ari kupindura mubvunzo uyu nokuti pane kereke yakanga ine mubvunzo wakafanana neiwo anu upindura achiti asino kuda kuhupo mwe murume mwe no mwe ngawe no mkazi wake no mkazi mwe no mwe ngawe ne murume wake mchidimbu mwari unoda kuti murume awe ne mudzimai wake wani uye mudzimai awe ne murume wake mwe chete
timbambu fana vunzami vunza yako
zvekudya zvine chazvinoita here chazvinokanganisa pachina mato ivo mwari kana kuti iro bhaibheri ravo charinombonyatsoti kudii pamusoro pezvekudya ndiwo mubvunzo wangu wechipiri mubvunzo wangu wechitatu uri pamusoro pezuva zuva ramwari chairo rinonzi zuva ramwari rokunamata pane zuva here riri more specific pana mwari kana kuti mazuva ese akafanana kana kuti pane zuva rinonzi iri ndiro zuva ramwari raanofanira kuzorora naro kana riripo izuva ripi chairo iroro nekuti vamwe vanoti svondo vamwe friday vamwe monday vamwe chii saka bhaibheri rinomboto ripi chairo 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 chairo
Pastor Mukumba
tikaenda pavakorosi vechipiri vhesi ya 16 inoti naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai pazvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwomwedzi kana sabata Pauro chaiedza kutaura aiedza kutaura nokudzidzisa kereke yevakorosi nokuti pakanga pane kutongana nokunetsana pakati pavo kuti zvavanofanira kuita chaizvo ndezvipi nokuda kwesabata regai nditi Jesu ndo sabata redu pane panguva yanoti ini wacho ndini sabata Mwari unotoda kuti timunamate mazuva ose kwete musi wesabata chete tinofana kunamata Mwari wedu mazuva ose misi yose pane nguva Jesu yanotaura kuti munhu unofana kunamata nguva dzose saka regai ndipindure ndichiti zvakare pazvokudya Mwari achisika munhu pana Genesis Mawambo, chapter 1, verse 29. Anoratidza kuti aka restricta munhu kuva vegetarian. Kukazoenda pana Genesis chapter 9, verse 3, regai ndiverenge iyoyo. Inoti zvose zvinofamba zvipenyu, zvichawa zvokudya zvenyu. Ndinokupai zvose sezvandakakupai mirivo mitema. Pari kuti mitema is green. Muchirungu kaverenga rechirungu rinoti green vegetation inowa iri kubva kuna Genesis chapter 1 verse 29 ndoda kuti pakutsanangura pandiri kuita ndibude pachena zvakare nokuti panogona kuuya iya yatinoti misinterpretation as well of the word munobva kuti kondekanwa doro zvakaipei aiwa tikaverenga muna vagaratiya rinotaura nevanosimbonwa havano umambo hwekudenga ndati ndipindurire ipapo nokukasika kuitira kuti tisakanganise kutsanangura mavhesi saka ndinati ndapindura muna mubvunzo wesabata aiwa mazuva ose tinofanira kunamata hakuna kuti namata musi wechishanu saka kana wanamata musi wechishanu ndiwo uri kugona kana wanamata musi wesaturday ndiwo uri kugona aiwa tinofanira kunamata Mwari mazuva ose ndozvaanoda nekuti iye ndiye sabata redu
Vatereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvekare svondo rinouya kana muine mibvunzo yezvechitendero kana zvamungada kugovana nevamwe vatereri tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 mosara zvakanaka
Tinotenda zvikuru tanonoka uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum charwa 1-0 nechikwata cheASC Jaraf chekuSenegal makwikwi ekutanga egungano kana kuti CAF Confederation Cup Group Stage atambirwa kunhandare yeNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So
kuizika tisenda baku